Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamafuvu 27 2022 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yebyelection kugokwe kabuyuni yafamba zvakanaka. Asi sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti kune varairidzi vakadzidziswa neZEC kuvhotesa vakadzingwa nevamwe vakuru veZEC neZuro Maneru vachinzi nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Zinara inozivisa nezvehurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatollgate kanoweke piri mwedzi uno. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kufainari ye2023 World Cup mushure mekunge yarova Zambia makwikwi egadziriro rekuenda kumakwikwi epasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo yebyelection yanga ichitwa nhasi kutsvaga mumiriri wegokwe kabuyuni muparamende yafamba zvakanaka sezvanga zvakatarisirwa. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vanoti vakwanisa kuvhura nenguva dzanga dzakatarisirwa vachitarisirwawo zvakare kuvhara nenguva dzakatarwa. VaMangwana vanoti zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa Mangwana sezvo kuine dzimwe nzvimbo dzinogona kunonoka kufambiswa kwemagwaro ekuvhotesa nekuda kwemamiriro emigwagwa. Mugadziriro yesarudzo iyi vatsigiri veZANU PF nevatsigiri veCitizens Coalition for Change vanga vachipomerana mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vakwikwidzana musarudzo iyi ndava Costen Muguti vebato reCitizens Coalition for Change nava Spencer Shuma veZANU PF. Sarudzo iyi inoitwa kutsiva vaimbowa nhengo yeparamende vaLeonard Chikomba veZANU PF avakashaya mutsauna yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMangwana pamusoro penyaya iyi.
Sarudzo dzegokwe kabiri dzinofamba zvakanaka kutaraunda yese vanhu vari mumikara vachiita mhaso dzavo. Tabvira kupolice station dzedu ese nasevenmakuseni tiitasa kuvhara mupolice station dzedu naseveni Maneru. Vanhu vari kuvhota environment ii yakanaka nerunyararo kuti dzedu dzinofamba zvakanaka ruzhinji tiona vanhu vakawanda vauya hatiiasenoti yatinga kupai pesendeji asi taona vanhu vazhinji vachiuya tiona masarudzo dzinofamba zvakanaka. Asi zvive zvekare tine dzimwe nzvimbo dzinechokuita sekireni yekunogokwe vamwe mapolice station ari mudzimbo dzinonokosa ndizi asi nitarisa kuti nhasi zvizhinji zvinenge zvichiitika asi mangwana ngepamwe kubuda marizalti edu.
Tanzwawo kuti kune vamwe vakatrenwa neZEC kuve mapolling officer vari varairidzi vazodzingwa usiku hwadarika nevamwe vakuru veZEC vachipomerwa kuve nhengo dzebato reCCC. Ichokwadi here ichi?
Igozo hatisi chokwadi, isu hatina incident yaripotwa inechokuita nezvinhu izvozvo yatingada kuzivisa voruzhinji. Asi hatinombozivisa voruzhinji kuti basa reZimbabwe Electoral Commission kudeclare maofficer yainenge yatrena iyo. Asi zvokuti kudzingwa kwevanhu hatina shoko rakadaro.
Tanga tichiona kuti pagadziriro yesarudzo idzi kwanga kuchimboita nyaya dzemhirizhonga iko kugokwe kabuyuni, hapanawo here nyaya dzemhirizhonga pakati pemapato dzaitikawo nhasi?
Zvatataura kuti hakuna mhirizhonga yakati tanzwa. Kana kune zvakaitika kumatire kutakamira kuti zvopiwa neZimbabwe Republic Police tigozvitarisa tigozongorora, asi isu hatina chatati tapiwa so far. Asi basa redu riri kufambira zvakadii zvakanaka, vanhu vari kukasika mapoto avo.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare kugokwe kabuyuni neStudio 7. asisangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti ichokwadi kuti kune varairidzi vakadzidziswa nezeki kuvhotesa kana kuti mapolling officer vakadzingwa nevamwe vakuru vezeki nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuve nhengo dzebato rinopikisa reCCC. Tabata mutungamiri weAtuzi Vaobeti Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tine varairidzi vanga vakasarudzwa neZimbabwe Electoral Commission kuti varane maelections by-election iri kuitwa kukabuyuno. Vakadzingwa vachinzi havana muripo wavachazopiwa. Vakadzingwa vanotaura ivo vachiti vakadzingwa nevanoitwa vamukwananze vaishanda nema ward election officers vachitenderera vachidzinga vavaiti ivo vanhu vanotsigira bato reCCC. Mukatarisa macitizens aya anove maticha haana mapositions aanohodha mupatiyo yeCCC uyezve havana kumbobvira vaikambeinera. Saka zviri kutotishamisa kuti kana mumwe murayiridzi akudzingwa basa kunzi achatenderwe kuti atora ana maelections nekuti ari kunze anofungidzirwa kunzi akapiwa mukana wekuvhota anovhotera CCC. Zvoreva here kuti yaband organization nekuti vamwe maticha chero mumwoyo mavo achabvumizwe kuti atombofunga zvokuti ndikapiwa mukana wekuvhota ndingaivhotera.
Masvitsa here nyaya iyi kuZimbabwe Electoral Commission kuzeki? Uye kana masvitsa vari kuti nenyaya iyi
hongu itori kuZimbabwe Electoral Commission nekuti maofficials ari kudzinga varairidzi ava ndevezeki. Isu chatiri kutochema nacho ndechekuti vanhu ava vanga vaine malegitimate expectations ekuti tarekurutwa tatrenwa vari kutarisira kushanda vachiwana muhoro. Rabasa rezeki kuti richipuruvha maallegations avo. Dambudziko raitika nderekuti varairidzi vacho vari kutya nekuti vanenge vachitoshishidzirwa zvakare. Tiri kuzama kuti tiwane vanhu vanga vabatsire kuti vakwanise kuwana counseling vazive kuti zvakakosha kuti kana nyaya dzakadai dzaitika vaendewo kumatare vachikumbira kodzero dzavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti Atuzi Vaobeti Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Zinara yazivisa nhasi nezveurongwa hwekuda kukwidza zvakare mutero wekuripira pamatolgeti mumadhora emunyika kutanga nemuvhuro unouya. Ako kanenge kaveke piri mwedzi uno, Zinara ichikwidza mutero uyu mushure mekukwidza zvakare musi wa3 mwedzi uno. Mugwaro raburitswa nhasi, Zinara inoti mitero mitsva iyi ichange yakamira yakati motokari diki dzinenge dzotarisirwa kubhadhara chiuru nezana remadhora emunyika kubva pamadhora mazana masere, makombi achitarisirwa kubhadhara chiuru nezana nemazana matanhatu ane makumi mashanu kubva pachiuru nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe emadhora emunyika. Mabhazi anotakura veruzhinji anengewo bhadhara madhora emunyika zviuru zviviri nemazana maviri, marori achibhadhara zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mashanu emadhora. Magonyeti anengewo bhadhara madhora zviuru zvishanu nemazana mashanu emadhora emunyika. Miripo yemadhora ekuAmerica inonzi haisi kuchinja. Mutauriri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti kukwidzwa kwemitero uku kuchaomesera vanofamba nemabhazi nedzimotokari sezvo varidzi vedzimotokari nemabhazi vachingosunda mitero iyi kune vanofamba nemabhazi. Ngatinzwei vachitaura.
Danho rataka tingatarisire izvi zvinoita kuti isuo veruzhinji tinge tichiomerwa zvikuru nekuti chiripo ndechekuti vemabhazi nevemuchovha vanongoisa mari iyo kuna pasenja. Zvinobva muri kuziva kuti mari dzemuhoro idzi hadzisi kumbonyanya kukwira semakwidzirwa ari kuitwa zvinhu. Kana takatarisa kukwira kwaita mutengo wematogeti,
tinoona kuti akandeke chipiri mukati memwedzi uno waAugust kukwidzwa neZinara kwemari dzematolgeti vakambokwidza musi wa3 August. Chii chingadai chiri kuita kuti vakwidze vachimhanya kudai?
Maonero atiri kuita ndeyekuti vanenge vari kukwikwidza nane nemari yekunze panyaya dzereti. Ndo maonero ataita kuti vakuona kunge vasara zvikuru vada kuti mari ingoramba ichifambidzana nemari ereti inenge iripo pamutsika mutema. Ndo maonero edu nokuti hatinyatsonzwisise chikonzero chaicho chiri kuita kuti vange vachikwidza mari dzematogeti. apo vanhu tiri kutambira mari shoma uye zvakare tikuonawo mari shoma tenderera kwemari kuchoma sikuru kana tichitarisa zviripo pamusika.
Tinoona kuti mari idzi dzakwidzwa mumari dzemadhora emunyika asi kumari yekuamerica hadzina chashanduka. Pane zvingarerukirwo here mufambi?
Hapana chingarerukirwo mufambi nekuti mari iyoyo inozongokwidzwawo zvakare kune mufambi.
Vanga vari mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu zvaramba zvakaita manyama yamire nerongo munzvimbo dzakapoteredza muzinda wegwenya renyuklia weZaporizhzhia Nuclear Power Plant muUkraine, apo vaferefeti vepasi rose vari kugadzirira kuongorora muzinda uyu panjodzi yekuparadzwa neRussia iye. Izvi zviri kuuya apo paita kurwiswa kutsva kwaziviswa nhasi munharaunda dzakakomberedza muzinda uyu. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavlas Musanganya uye weStudio 7.
Ndimo kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Eva Nice Munondo, avo vari kutaura ivo pamusoro pemabasa avari kuita kuedza kukurudzira vanasikana vechidiki kuti vanyorese kuvhota, uyezve kuedza kupa dzidziso yekuti vanasikana vechidiki nemadzimai vasawanikwa ivo vachishungurudzwa.
Famous students netotakatanga nyaya yekukurudzira vanasikana kuti vaende kunoregista kuvhota, uyezve mazuva ano kukuitwa voter inspection vaende kunotarisa mazita avo kuti akanyorwa zvakanaka here muvoters roll. Tiri kuzviita under the campaign hashtag smart girls votes, patiri kutifamba tichipa information tine anonzi meetup hubs atakaestablisha kumainstitutions vari kushanda nemastructures edu vari kufamba vachimobilizawo vasikana vakati wandei kuti vanoregista kuvhota, nekuti takaona sekuti vasikana nyaya dzekuvhota idzi vanenge vasinganyanya kudzifarira nenyaya yekuti dzari associated nemhirizhonga yakanyanya pamaqu pavanomira paya paya vanenge vachitomhirizhonga. Saka nyaya yekuti vanoregista for my election next year inyaya yekuti yakanaka nenyaya yekuti ivo vari chikamu chemayouth anokwanisawo kuti voice ravo rinzvikere kuzoshandira zvinhu muZimbabwe.
Ko, panyaya yekushungurudzwa kwevanasikana zvii zvamuri kuita sesangano?
Isu sefimo students election trust mazuva ano takanyanya kutarisa nenyaya dzemaorientation tiri kufamba kumacollege nekumaunivhesities kuti tichisangana nevadzidzi vechisikana vari kutanga kunodzidza zvidzidzo zvavo zvepamusoro. Saka pamaorientation ipapo tiri kuvadzidza zvakanyanya maringe nekuti zvinova nefreedom vakugara vega vasesiri nevabereki, asi pane zvipingaidzo zvakanyanya zvichawanikwa ivo vangazvigadzirira seiko kuti vachinge vasangana nematambudziko aya vanozvifambisa sei, uyezve tichivavimbisa kuti isu tiripo pakuvabatsira pamatambudziko iwayo yakaita sesexual harassment, nekuti inyaya yachekechera zvakanyanya muzvikoro zviri kukonzera kuti mastudents akakwanisa kunge achibuda pachina kutaura nhau idzi kazhinji kana vachinge vambunyikidzwa nemalecturers. Saka tiri kuvadzidzisa nekuvapa shingiso nedzidziso zhinji yekuti kana vasinge vasangana nedambudziko rakadai ngavasanyarare.
Sei muri kudaro?
Nekuti zvatakawana mutsvakurudzo yedu pari zvino ndezvekuti vana ava vari kuzonoripota nyaya idzi patopenda nguva zvizhinji yatinoti evidence iya inenge isisipo. Unoziva kuti malecturers yedu dzimwe nguva vakachenjera vanoita kuti umboo hushaika. Saka tiri kufamba tichivadzidzisa kuti muchinge mauya kune sangano rakaita sesu efimo students network riripo kumirira kodzero dzevanasikana ivava kuzvina vachatauri, nekuti vanoona kuti chero vakataura hapana zvinoitika ende hapana kugadziswa kwenyaya iyo nekuti hapana mutemo uri kusunga malecturers vanenge vagara mhosva idzodzo.
Zvirongwa izvi zviri kutambirwa sei?
Vana vari kuratidza kuti chirongwa izvi vari kuzvifarira zvakanyanya ende muchaona tichitendera zvakanyanya kumayunivhesiti tinenge tichienda kuzonodzidzisa zvidzidziso izvozvo uyezve tichinyatsovapa dzidziso yakadzika yatinoti training pachirungu iya nekunyatsovapa zvombo kana kuti matools nekuti kana vachinge vasangana nedambudziko iroro vanozvifambisa sei uyezve vangabatsiri vamwe vavo sei kuti vaone kubatsira vana ava zvinhu nekuti tiri kuona kuti vamwe vana vakatotadza kunyora bvinzo dzavo nenyaya yekuti maticha besides nezvesexual harassment vanenge vamuchaja mari dzekuti kuri kudiwa zvakati kuri kudiwa zvakati asi mukaona kuti vana ivava tazinhu kumaticha training institutions vana vanenge vachitobhadhara fees inenge yakanangana nemari izvozvo dzinenge dzava kunzi tipe mari dzeprinting tipe mari dzekunomaka tipe mari dzemalessons zvinhu zvinenge zvakatochajwa paschool fees saka tiri kuona kuti paita huri ipapo saka tiri kufamba tichidzidzisa mastudent kuti zvieni mustudent anenge asangana nedambudziko iroro ngaatibate nekukurumidza.
Vakuru vezvikoro vari kutambira sei zvirongwa zvenyu?
Tiri kufara kuti vakuru vezvikoro vakavhura maoko avo shure kuti vari kuda kuti tibatsirane pamwe chete kupedza dambudziko iroro riri kupinda pamalecturers. Saka ndonyaya yacho kupambana ende tiri kuona sekuti ari kupera gore rino tichienda kunogara Disemba vachivhara vana tichiramba tichimutaura navo kunyange vari pazororo ipapo nekuti nemaplatform kumawhatsapp ane vachimutaura nyaya dzichimugadziswa zvakadaro.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Inini ndine Marvelous Nsanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa our lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nava utolezwe Nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Vanyati nesangano ravo vari kubatsira zvisharwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuzvipira kudzokera kumusha zvichitevera kupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Migrant Workers Association nisangano wakafonywa kuna 2011 after ma xenophobic attacks akaitwa ikoko. And then takaita kuti tizame kuti tiorganize vanhu kuti vanhu vasa just gara vachifunga kuti zvinhu zviri kufamba mushe and then next thing voona kuti vari kuattackwa. So takazama kuti tiende kuvanhu tichiti ngati sanganisei my resources, not only my financial resources, but my resources ari kubva kwani. Because tiri kufunga kuti vanhu ma resources pashe zvavo. So tiri kubatsira kuti tiorganize vanhu. We have got a line that says we left Zimbabwe unorganized. We cannot afford kuti tiremain unorganized. So tinofanira kuti tiorganize vanhu tobatsirana. Ndiro basa rechi iyo.
Saka iye zvino muri kubatsira sei vane mazep apera kushanda?
Nyaya yemazep mukoma yakatanga kare 2010 tatiriko 2010 vamwe vedu taitichienda tichiita mameetings neDepartment of Home Affairs. Kwava kune mudhara anonzi Gerson Muti, unfortunately akashaya. Gerson Muti was very very receptive, akanga achichigamuchira achichibatsira achiona kuti zvinhu zviri kufamba mushe. Then from DZP to ZTP vakaemploya mumwe project manager and hatina kugona kuti tisangane naye. So zvese zvakaitika from 2017 until 2021 tatine matambudziko okusangana nevanhu vari kutungamira Home Affairs. So nyaya yekuti vanhu havasarenyuwera mapermits and all the stuff inyaya yekuti hatina kuwana mukana wekuti tiengage Home Affairs zvakanyanya. But some of these things zvakaitika because zvinhu zvakachinda muno muSouth Africa politically. Takaona kuti maelections akaitika and ANC yakatambudzika zvakanyanya. So iko zvino tiri panyaya yekuti vanhu vanofanira kuti vadzokere kumusha or varenyuwe mapermits and takaona kuti only 8,000 people vakarenyuwa mapermits. So iko zvino tiri kushandisa nyaya yekuti vanhu ngavauye kuoffice kwedu toita paralegal clinic where tinotaura kuti malegal implications enyaya iyi yakamira sei. Toita psychosocial support toita ma voluntary repatriations nenya yekuti tiruita zvema sustainable projects ekuti vanhu vakazokera kumusha vakazoke futi ku South Africa.
Ma projects api kana zvirongwa zvipi zvamuri kuvabatsira nazvo vanenge vazvipira kuenda kumusha?
Nyaya yakanyanya mukomanda yekuti tinota kuti vanhu vauye nema ideas avo, tinota kuti vanhu vaone ma projects iwavo. Vanhu vanoziva kuti isi zvichashanda ichi ashandi, but kune ma opportunities akawanda kumusha. Tine office, takavhura office kuprowai last weekend. Tatiri kuBeitbridge tichisangana nevakoma vari kubva kuZimbabwe tichiita ma meetings ikoko kumesina tichitaura kuti chii chichaita kuZimbabwe. Vanhu vari kutaura nyaya dzema projects akafanana necontract farming, vari kutaura zvefish farming, machicken farming, mapig farming, especially kufarming area. But isusu tiri kufunga kuti maprojects achabva kubando. Vanhu vanoziva kuti ichi chashanda. Let me give you another example. There are many machines that people can buy and produce products that can end up being exported kuZimbabwe. Noti kuti vanhu vachashandisa maproducts iwayo kuZimbabwe chete, but vanogona kuma manufacture kuZimbabwe then vao export.
Iye zvino mune vanhu vangani vadzokera kuZimbabwe vamabatsira?
Iko zvino mukoma tirikubatsira vanhu special people vari destitute. Tine vanhu vanobatsira vanhu ivavo, but iko zvino because mapermits grace period haisati yaexpire. So people are just waiting for December, but iko zvino a lot of people are saying to us isusu tinota kudzokera kumusha.
Muri kushandawo here nemuzinda weZimbabwe ikoko embassy pane zvamuri kuita kuti vanenge vaida kudzoka kumusha vabatsirwe?
Yeah, tine vanhu vaka approach embassy. So iko zvino vari kutaura neembassy. I think vanhu vakaona kuti maregulations acha relaxwa paborder kuti vanhu vagone kuti vatore property yavo munhu muSouth Africa voendesa kumusha. So vanhu vekuembassy vakati vachabatsira kuti vanhu vadzokere kumusha. Ndakanzwa kuti kuchava neconference ichapa vanhu information about kuti chii chiri kuitika kuti vanhu vatore life zavo from South Africa vodzokera kumusha, but takanzwa kuti embassy is willing kuti ibatsire vanhu.
Manga makateerera kuna vabuto lezwe Nyati vanoisa chigaro vesangano reMigrant Workers Association South Africa. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chebhora remaoko remadzimai kana kuti netball nhasi chawana tikiti rekuenda kumafinari e2023 World Cup mushure mekunge charova Zambia makundano egadziriro ekuenda kumakwikwi epasi rose apera muSouth Africa nhasi. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ma James asimudza mufaro munyika mushure mekurova Zambia 59-42 nhasi masikati. Ndokuwana tikiti rekuenda kumakundano e2023 World Cup ayo achaitirwa kuDurban, South Africa. Mukuita izvi, Zimbabwe yabatana neMalawi, South Africa neUganda pazvikwata zvina chanomirira Africa kumakundano epasi rese aya. Mutambi anotambira kuAustralia Joyce Sakaidza ndiye svondo rese angatyanda zvibodzwa kubvira musi uyo Zimbabwe yakarova Botswana ndokuzokunda Namibia, Tanzania uye Zambia nhasi. Chiri kunakidza ndechekuti Malawi, South Africa, Uganda neZimbabwe ndizvo zvekare zvikwata zvaive kumakundano e2019 World Cup kuLiverpool, England, uko Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chechisere. Vatikana ava vari kutarisirwa kusvika muHarare mangwana mushure mesvondo rese vari kuSouth Africa vachikwikwidza ma2023 World Cup qualifiers. Totarisa mitambo yekaso laga Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos yatadza kudimbura utungamiri hweFC Platinum iri pamusoro petafura mushure mekuita mangange 0-0 neZPC Kariba mumutambo watambirwa Munyamunga Stadium nasi masikati. Chikwata chine mkurumbira iti. Charamba, chaka siwa nema point matana tu. Mushure mekunge FC Platinum yacho. Yaita omangange 0-0 mkushanya kwayo kuungezi Platinum Stars. Chicken in, iyo yangai kerao FC Platinum ne Dynamos. Yaru hoje kare 2-1 ne Black Rhinos. Iyo irukura idzwa na Stanford Sticks mtizwa. Harare City, yaita omangange 0-0 ne Blawayo Chiefs. Izo zabudao pamtambo wewawa ne Triangle. Blawayo City, yaro vayada 2-0. Mimwe mitambo ye PSL, iriko mangwana apo Caps United. Eru kutarisirwa famba rwendo refu kunosangana ne Highlanders ku Baba Fields Stadium ku Blawayo. Herentals ine Tenants musimwe cheteo Manika Diamonds eri kusangana ne Cranbourne Bullets ku Vengere Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvino tokupai hurukuro yaitwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mafumo pamusoro pebira ririkuitwa kuLondon mangwana.
Kuchange kusingadaidzwi anonzwa kuUnited Kingdom nemusi weShondo apo Gwenyambira rine mukurumbira Thomas Mafumo nevamwe vakadaisa baba Shero Alex Macheso Toki Vibes nevamwewo vachange vari kuridza pamutambo uchaitirwa kuAthena Hall kuLeicester. Vari kuronga mutambo uyu vaJob Mugugu veFab Entertainment vanoti akandike kutanga Gwenyambira Thomas Mapfumo nemuimbi ane mukurumbira Alec Machesu weSungura vari kuwanikwa ivo vachiimba vari pamwe chete pamwezve newechidiki Toki Vibes vachibatana vari pachiitiko ichi. Regai tinswe hurukuro yandaita na Thomas Mapfumo pamusoro pechiitiko ichi.
Aiwa vanofanirwa kutaisira music ka tine music yakawanda yatinayo isati yanzwikwa nevanhu, saka zvimwewo zvatinoona kuti zvichavafadza. Tiri kuridza kuya kunonzi kuAthena kuLeicester ndokwandiri iye zvinoizvi.
Pane mumhanzi mutsva here ungatarisirwe nevatsigiri venyu?
Vanoziva dzakare kadza taingova imbira izvino tine zvimwewo zvakasiyana siyana.
Kune avo vangange vasati vatenga matikiti muri kuti chii?
Aiwa tiri kukurudzira kuti ngavauye nokuti shoo yacho ishoo yakakura. Kuna na Macheso vari kuyawo kuzoridza, nesu tinenge tiripo nevamwe mufana anonzi hanzi Toki Vibes kuti asei anoita zvemadrancers. Saka vanhu vese ava maartisti anenge aripo vachiperforma, saka tinoona kuti ishoo ichanakidza vanhu zvikuru.
Vazhinji vanoti Mukanya ndivo vanowanzoimba nemamiriro akaita zvinhu kuZimbabwe. Mazuwano muri kuona zvakamira sei?
Hazvina kumira zvakanaka zvinhu, hazvina kumira zvakanaka kumusha kwedu. Chitori nedzimbo dzacho dzakawanda zvinhu zviri kuitika kumusha kwedu. Hazvina kumira zvakanaka zvinhu zvedu. Nyika iyi haina kumira zvakanaka. Vanhu vari kushupika ka, vanhu vari kutambudzika kumusha uku, saka tinoda kuti tione kuti dambudziko iri rinopedzwa sei. Vanhu vakashaisa musoro pamwe chete kuti vapedze dambudziko iri vacharamba vainaro dambudziko racho. Vanhu vanofanirwa kuisa musoro pamwe chete vatarise vaone vaongorori nyaya iyi. Inyaya hombe yekuti kupedza 42 years muchiita zvamuri kuita izvi muchistruggle haisi nyore kwete, haisi nyore. Saka vanhu vakasabatana, kana tichitaura kuti kubatana kwevanhu hakusi kuti hanzi ZANU-PF kana kuti neCCC GTI, watotaura vanhu pachezvavo tosiya zviri mapati. Vanhu ngavabatane vazvisunungure, vakasabatana havambofa vakasununguka.
Tichitsenhuriraiwo karwiyo, vamwe vangati tete mavhi hamuna kumbotaura naMukanya.
Aiwa ndikwanisi kudaro. Vanofanira kungodinzwa, vanodinzwa nevoice traffic.
Tinotenda Marvelous, sezvo nguva yedu yapera rikaiti botarisa musero yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti sarudzo yeby-election kuGokwe kaBuyuni yafamba zvakanaka. chikwata chenabvu chenetball chemadzimai chinobudirira kuenda kumakwikwi efinary ye 2023 mushure mekurova Zambia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndokusiya mina ntungamiri Nkomo anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyasangana kwezako sihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 27 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni yedale lephalamende olwenziwe namuhla babikwa baliswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibetheza icala lokusekela ibandla leTRIPC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo olwezinara solukhubhule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-toll gates. Kuhlandla lokuzilibazisa sileqembo lesiya phambili collection. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi abanye ababalisi ekade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni yedale lephalamende olwenziwe namuhla, ama-polling officers valisiwe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibetheza icala lokusekela ibandla leTRIPC. Umkhokheli we-ATUS umnumzana Obed Masaraure uthi lokhu kuyabamangalisa kakhulu ngoba kayisilo qiniso ukuthi ababalisi laba ngabebandla eliphikisayo. Uthi bayamangala njalo ukuthi iZEC yayivele iphelani ababalisi laba umsebenzi nxa isijika ngosuku lokhetho ibetheza icala lokusekela iTRIPC. Isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kungamanga, kodwa yathuz ithi ngempela kwenzakele. UMangwana uthe njalo impumela yalolukhetho izakwaziswa kusasa. Isigaba segogo eGabuyuni sisele singelameli yephalamende ngemva kokubhubha kwelunga lezanu PF umnumzana Leonard Chikomba. Ngolwesine ibandla leTRIPC lithi kube lodlakela kulumango lapho abasekeli bezanu PF abagijimise khona umholi walo umnumzana Nelson Chamisa bachaya lentatheli zindaba. Kodwa izanu PF iyakulandula lokhu njalo ithi abeTRIPC yibo abachaye amalunga ayo. Sibuze ocubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi ulubona njani udaba lokuxotshwa kwababalisi ekade bemele babe ngama-polling officers yiZEC.
Udaba olungethusiyo, siyazi sonke ukuthi uma sokulanda ukhetho eZimbabwe kuyaqala yona inkethe abetshani kuqala ukubana abantu bekhonje ukuthi ngabaleli bandla eliphikisayo. Kakhulu kakhulu yathela ukuthi kuyafakwa abantu ama-grip bombiwa ngama-polling officers, abantu ababesazala ne-hold party position, but ababalisi ngenxa yokuthi ngabantu abangavuthwa kahle, ngabantu abangaholiswa kahle, kuyahlala kurepo ama-allegations bagcine sibona ikanti va innocent. Awe tusi noko vere njishano ye Zimbabwe.
I Zimbabwe Electoral Commission yona iyakulandula ukuthi kulento enje enzakeleyo kodwa iathuzi layo ngakolunye uhlangothi iqina ngokuthi kwenzakele mpela abaxotshiwa ababalisi kungaba kusenzakalani lapho
elizweni lethu kuhlala kukhonjwana ngeminwe ikakhulu uma sokubuya ekhethweni uzathola ukuthi vele uma bengababalisi abe-affiliated be-athuz uhulumeni wezimbabwe inhlanganiso ezinjengabo-athuz ezikhuluma ngamalungelo ezisebenzi zibonakala njengabantu abaphikisayo so kuyabe kungethusi kule-element of truth.
Udaba lodlakela lona ulubona njani ngoba sike sabona uChamisa egijinyiswa egokwe lentathele izindaba zichaywa zilinyazwa kabuhlungu ingabanakanelwa ukuthi ngabe bandla lezanu PF lanxa nje bona bezanu PF bekulandula lokho
udlakela nothetho lwezimbabwe into engodwa njalo asho nto yanamhlanje sile minyaka i-42 years yethu lonke akunathitho osebenzelezakala kungadlakela so akumangalisi bangathika ye kodwa vele ungakhangela ukhetho lwezimbabwe ipolitiki yezimbabwe i-violence and kwenziwa libandla elilodwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusaswe. Ugatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara solukhuphule imali ebhatalwa ngabezimota abadlula entubeni zama-tollgates. Le mali ikhwezelwe labo ababhatala ngedola leZimbabwe kuphela. Abalezimota ezincane sebezabhatala inkulungwane elekhulu 1,100 Zimbabwean dollars. Kuthi abamakhombi babhadale inkulungwane elamakhulu ayisithupha lamashumi amahlanu 1,650 Zimbabwe dollars. Abamabhasi sebezabhadala inkulungwane ezimbili ezilamakhulu amabili 2,200 Zimbabwe dollars. Kuthi abamaroli amakhulu bona sebezabhadala inkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amahlanu 5,500 dollars. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Lokhu kubangelwa interbank exchange rate kumbe singathi official exchange rate ekhweziweyo phakathi kweviki nje sizekethi idola lemelika selibizela singathi 500 iZimbabwe dollar. Singananzelela imbadalo yama-tollgate yayivele ilandela nje i-exchange rate ngokuthi kayikhweli phela imali yemelika. Imali yemelika i-tollgate singathi imoto ezincane kwalokho kuyi-2 dollars. So nxa kuyikuthi ngemali yelizweni ke si-1,000 abakutshoyo balandela ke oku-announce ngama-authorities ukuthi ke i-official exchange rate isikhuphukile. Okungaba kuza kwenzakala ukuthi le ntengo ke yalokhu ke okuningi okubhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe kusokuyalandela ke i-exchange rate yena le sizabona ke intengo zonke nje kumbe ama-services abhadalwa ngemali yaphakathi kwelizwe lawo njalo sekhuphukile. Okubuhlungu yikuthi kwenzakala lokhu ama-salaries awakhuphuki yikho kubuhlungu kwabaningi ke abahola imali yeZimbabwe.
Yebo uthi intengo yezinye izinto izakhwela layo kodwa nxa siyikhangela kathesi isakhwela yini intengo masayana njengalokho bekusenzakala kunyanga esanda kwedlula?
Kwenzakala kutshintsha singathi angazwa ke sithi intengo kayikhuphuki ngoba phela i-exchange rate nje nxa isitshintshile akula kunye sokusende ngaphandle kokuba ke intengo ikhuphuke ke singakaze sibone ukwehla kuti ukwenda kwentengo yama-services kumbe kwama-products kodwa ingenye isivanga kade sikhwela ngaso izinto yiyo ebengani itshintshile esikhathini esedlulileyo intengo nxa kade ikhwela ngokuphuma kwelanga ukutshona kwelanga amalanga la adlulileyo sibone engani intengo isikhwela ngemva kwesikhathi esithize.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa kubembula.
Kweze maphandleni, inkomo zibikwa seziqalisile ukucuba kwezinye indawo ezansi emaNdebeleni lapho sokuphele khona amadlelo lamanzi. U-Albert Ncube usipha loludaba.
Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi sezihlele evalweni ngoba zilakho ukuphelelwa izifuyo ngenxa yendlala. Amadamu amaningi abikwe esethile osekudala ukuthi inkomo zihambe imango emide zidinga amanzi. Amadlelo lawo asetshabalele. Isakhamuzi seMatobo umnumzana Love Moncube uthi isimo sesisibi kakhulu.
Inyaka kubi phandle, kuyaphela inkomo, kuphela isifuyo zonke, kuphele labantu. Indlala ihlasele kakhulu ebantwini. Okubuhlungu nje ukuthi akukho noma nedona yodwa le encedisa umphakathi. Amanzi emadamu akula, konke nje kubi. Asila lwesikhangelayo ukuthi yasiphoselele nje lokugodwa nje. Lo nyaka silebhadi.
Ukhansela kwa-10 eShape eKwanda South, umnumzana Amon Clinic ngathi uthi inkomo sezicuba esigabeni sakhe.
Sile problem emangalisayo, kudliwa ingqoqo zomlomo. Lo nyaka asila majodo, asila lutho totally. Amanzi lawo awasekho, amapoze gone dry, amadamu angikhulumi. Khuluma nje ngiyabona inkomo 102 esezisile edamu ezicubileyo.
Unathi engeze wathi ngaphandle kwezifuyo uzulu layo ubhekana nendlala embi ngoba lungekho uncedo alutholayo uhulumende.
Abantu futhi basebejwayele ukuba bayaholelwa njengenkukhu. Manje lo nyaka angazi ukuthi kuhamba njani, kuzohamba njani njengoba lo hulumende ukhanya ngani kuyamsinda, ukhanya ngani kuyamsinda ukuthi anike abantu ukudla.
Amazwi kanyathi agcizelelwe isakhamuzi esilikwe eKwanda North. Unkosikazi Phathiswa Yenkala yena ode bazabulawa indlala lonyaka xa bengasatholanga usizo oluphuthumayo.
Abantu abalokokudla lempuphu iyadura, igokokosi lithenga nge-R120 iphinde ligayiswa nge-R40. Kangokuthi sesisuke sikhangelele ukuthi ngabe uhlelo lukahulumente lolwa lokusondezela impuphu eduze liyani engathi iyathengeka, ngabe luyaphenduka, ngabe kungcono ngoba lolo social welfare la sisakwazi ukuthi salugcinani. Sesowusithi inkomo zone ekudleni bekusesengcono kodwa amanzi. Amanzi inkomo sezikhelelelwa sibila kusela manzi. Idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi.
Umqondiso gatho olubona ngokunakekelwa kwezifuyo ezansi emaNdebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa utshele iStudio 7 ukuthi kakadoli imbiko mayelana ngokucuba kwezifuyo. Umnumzana Mkhunzulelo Ndlovu ogatsha lwezokulima eMathebuleni South ukhuthaza abafuyi ukuthi beqalise ukuthengela iinkomo zabo ukudla ukuze zingabulawa yindlala. Nimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga tsahale zansi Albert Ncube. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilimi ekubandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-3 ngonyanga ezayo.
Ngihlala khonapha kuward
16 emlaza ngikho ngikhulele khona ngingaphansi ebandla le-CCC lapho engincithisa ngikhona ngikhangelele ama-villages angusikisi agocela imbuyu imkwenda indaza jombolefu imakhwa kanye lenyambi ukuze ngincintise khonapho ewadini yakithi ngifisile kakhulu ukuphakamisa isigaba sakithi bengilobe ngisebenza ngingaphansi kwegatsha le-social welfare ikhankaso yami uyaqhubeka nje kakuhle kakhula lutho olunzima lanxa kulezinhlamba laphana lalaphana uyabonisa ukuthi ngiyisihlahla esilokudla umsebenzi uyaqhubeka lama-posters silawo akula lutho oluluhlupho
njengowesifazana osakhulayo kuyini ohlangana lakho emkhankasweni wakho kulula yini abantu sebesamukela ukuthi hhayi lowesifazana uyakhokhela abakubandlululi
njengowesifazana osakhulayo akulalutho olingitshengisa ukuthi abantu bayangibandlulula ukuthi ngikhokhele ngingowesifazana
kahle kahle kuyini okusilela kakhulu ewadini yakho ofuna ukukwenzela abantu kumbe ukuthi kuhlafunwe ecouncil
izinto engizikhangeleleyo manje kuwadi yethu yiclinic idombolefu yiyo yodwa engela clinic manje ebulilini lesupho le-network sisemuva kakhulu sisebenzisa amagagasi aseBotswana sibuye sibe lesupho lezinyamazana zeganga siyalima kakhulu kodwa kasivuni siqedelwa zinyamazana zeganga sibe sifisile ukuthi iCampfire ibone ukuthi siphilisana njani manje lalezi nyamazana ikanti lekuthengisweni kwendlovu sithole ukuthuthukiswa njengesigaba silohlupho njalo lwamanzi kwamanye ama-villages ethu awala migodi ikanka le migodi ezinye izinsimbi sezibolile umgwaqo wakithi lawo silohlupho lwawo ngamagodigodi ngiyafisa ukuthi ngabe uyalungisiswa
amathuba akho okunqoba kulolu khetho uwabona enjani sesibona ukuthi uncintisana lamanye amabandla ehlukeneyo abantu beza ngobuningi emhlanganweni oyiqhubayo
amathuba okuthi nginqobe ngiwabona ephezulu kakhulu indawana zonke esengikhankasekizo nginanzelela ukuthi abazali bayangithakazelela okungitshengisela ukuthi kungenzeka ngiwine lanxa sibaningi kumuli bazwazi ndokumbila kuti mundihale ndilimwana wenyu nezi 3 za September kudzina ndinomumila mukansili muntutu wakankwedu kuti ndikudze ntutu wakankwedu ndilimwana wenyu ndokumbula kuti amandihala nehuva lakafanila togala pasi tikabonesana kuti tingaimiridza chini wadi yedu kudzeti huwane dzishedzose dzekansili dzakafanila wadi ndoboka vazvazi
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Makhadi Moyo oncintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 16 ebulilima ekubandla le-CCC kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa mhlaka 3 kunyanga ezayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga Sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingalitshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima ukansila wedede.
Ukuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Salubonani Mahlabezulu.
Ungasitshela mnumzana ukuthi udubo esizwa kuthiwa lilalo olwesikolo luhamba njani?
isikolo lesi sithwa iSeroy Wellings Primary School. Sayakwa isikhathi samakhiwa sasinjonge ukufundisa abantwana bamakhiwa kuphela. Le enrollment from grade 1 up to grade 4 babeza qedisa grade 5, 6 and 7 seseko ekobulawayo. Uhulumende wethu wathi ngokuthatha uzihuse then wathatha isikolo lesiSeroy. Kathesi sile enrollment ye ECDA up to grade 7 abantwana bonke isikolo sona lesi bayi 218 kanti kulezi nje ezokufundela ezingu-4 kuphela ngesingisi 4 classrooms. Abantwana abaningi bayafundela phandle kuhlanganisa yona ECDA ngona bayafundela phandle ama grade 5 afundela phandle abantwana abaningi bafundela phandle isikhathi sezulu kuyabe sokunzima.
Manje ubusithi kwenziweni
kade kuyisicelo esigabeni lesi esewange district ukuthi ukuthi bencedise isikolo lesiSeroy at least kuyafunakala about 2x3 classroom blocks ukwenzela ukuthi abantwana beyenelise ukuthola indawo izindlu zokufundela ezikwanileyo. Lokhu ngiyakucela ama-stakeholders wonke kuwange district ahlanganisa wange Colliery amaChina agcwele ekugebheni amalahla laphana ewange. Labanye bonke bangakwanisa ukuthi besincedise bomakhomo bonke laba. Siyacela sibili ukuthi bephathise ngenxa yokuthi upresident uyakhuluma ukuthi akula ndawo kumbe umuntu omele ukuthi esale le emuva. Indawo le yedede especially isikolo sona lesiSeroy Wellings Primary School sisale le emuva kakhulu. Akusake kube lesakhiwo evasinzi uhulumende take over isikolo sona lesi. Siyacela sibili ukuthi besincedise le building material ezakhamizi zedede zizinikele ukuprovider ilabor ukusebenza isikolo sona lesi ukuthi izindlu lezi zokufundela zibe khona. Abazali bazimisele ukuthi bazaprovide labor, they will do everything. Basadinga okunye okuyizinto lakho okuthi even laba engibacela ukuthi besincedise bazathola labo okunye kuyabe sokubuthaniswe labazali. Ngiyacela kakhulu ukuthi at least wange district sifake amakhanda ndawonye sizame ukuthi siyakhele abantwana besikolo izindlu zokufundela. Siyakwanisa ukuthi futhi sicele even iZimbabwe Defence Forces siyawabona bayayakha kwezinye izikolo bayayakha kwezinye indawo. Okathesi ngiyacela nje even uminister u-Evelyn Ndlovu nxa elalele uminister we-primary and secondary education ukuthi hayi even lingaziwuyela lizabona ukuthi isikolo lesi sisemuva 2 behind kakhulu. Thina njengamakanzelas mina nekanzela yithi esibona izinto ziyayo ziku-ground so thi siliyilihlo singamehlo yenyu so lingazwa sesikhuluma umumuya ungarayithanga even nxa lingafika isikolo sangona isiphi isikhathi lizabona ukuthi abantwana bathwele nzima. Abantwana bathwele nzima kakhulu akhula kuphunguba nje isikolo lebizo abantwana inhlanhla nje kuphela bengalunywa lezinyoka ezinye indawo lapha abafundela khona. Hayi kuyazwisa usizi. Ngiyacela uhulumende ukuthi engenele especially ekuyakheni izindlu zokufundela. Kulababalisi bangu-9 ababalisi bona laba baminyene lapha bahlezi khona lako akula futhi lezindlu zokugcina amatishara. So hayi isikolo esifuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye ukuthi isikolo lesi size sibe yisikolo because okwakathesi ayisosikolo esigcweleyo. ECD up to grade 7 kukuleke 4 ama-classrooms kwele ukuthi lesi size lapha edesi. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Stanley Dorima, ukansila wedede ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Kwenze midlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqanqa iNetball seliphumelele ukuyadlala kumncintiswano weWorld Cup ngomnyaka ozayo. Ngemva kokunqoba eZambia nge-59-41 emdlalweni oqhutshelwe kweleSouth Africa. Impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje yona imikanje. Black Rhinos 2 Chickenin 1, Ngezi Platinum 0 FC Platinum 0, Harare City 0 Bulawayo Chiefs 0, Bulawayo City 2 Yada 0, Wawa 0 Triangle 0. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembo lesiyaphambili Collection liphethe amasingle alo amathathu. Leli liqembu elisacathulayo mpela nanku alikabi lehlalade elipheleleyo. Nangu umholi walo uDecent Isbanda.
Ekhaya mina ngisechulucho. Umusic lo werumba kahle kahle ngiqale 2020. La kungokuqala ngangumuntu ngithi ngifuna ukuzama mbona ukuthi kahle kahle ngayikhona yini lento. Ngakwalify yini kuyenza lento. Manje ngokuya ngokuya ngabona ukuthi hayi abantu ama comment abantu badaye mfana awuzami kwisigi elifundisike sibone ukuthi kukhona yena kubuyayo yini. So lami ngase ngiyazama ngikhona okuncane ukuthi hayi ngisondele ebantwini nami ngizame khona ukukhona esakwenzayo okuncane.
Amasingo aleli qembu abalisa ethi Injabulo, Xola Moya Wami, kanye lale elisanda kuyethula ethi Umuntu Omnyama Uyinkinga. Aba ngathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Inombolo zethu ezitholakala kizo lezi ze South Africa zithi zona 078-2323-545. 078-2323-545. Yikho lapha esixhumana khona esitholakala khona. Umuntu uma ngabe lakho kukhona ofunayo ekhona ukuwudinga la ku-YouTube ikazeli ikhona yathi Decent Isbanda and siyaphambili Collection sikhona la ku-YouTube satholakala laphoya.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Abalandeli embatshiyela khona ngiyabatshiyela ukuthi siyaphambili Collection kukhona esibhizi ngakho nje siyarekhoda manje full album elesihloko esithi Isigqila Sothando. Engicabanga ukuthi yiyo ke esizabe kumlando ebantwini ukuthi hayi isiyaphambili Collection yona ibaphatheleni. Kanti ngithanda ukukutsho ukuthi abantu besupport kakhulu esakufuna kakhulu lothando lwabantu besinikeza amanga njalo besigqugquzele lapho esilahleka khona bekwazi ukusibonisa lapho esiyabe sihamba khona.
Uphuma ke enkundleni uDecent Isbanda leqembu lakhe lesiyaphambili Collection ngale. Abafana besiyaphambili Collection besabela ke kamnandi lapho besiqibela uhlelo lwethu.
nanzi ebezihamba phambili. Abanye ababalise kade bemele baphatheke kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho lokudinga umeli wegogo eGabuyuni ePhalamende olwenziwe namuhla baliswe ukwenza lomsebenzi yiZimbabwe Electoral Commission ibethesa icala lokusekela ibandla leTRIPC. Ugatsha olubona ngokusebenza kwemigwaqo lwezinara solukhuphule impatalo yentuba zama-tollgates. Kwanele Oliver Lelisayo, Muntungameli Nkomo, Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.